Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera mbudzi 9/2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ivan Zeninga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vebato reDemocratic Party vonetsekana nekukundwa kwavakaitwa musarudzo. Mamwe madzimai ekumaruwa ave kupinda munyaya dzekuchera zvicherwa izvo zvaisambobvumidzwa kuita patsika dzemamwe marudzi. Muchikamu chemitambo anoita mitambo yekusetsa vanhu defeat shumba upa norondo yeupenyu hwake. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reDemocratic Party mave kunakuriranwa nyoka menyu zvichitevera kukundwa kwebato iri musarudzo yemutungamiri wenyika nedare reSenate nebato reRepublican Party. Vamwe vanoti inyaya yekuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakanonoka kuzivisa kuti havachakwikwidze musarudzo zvakapa mutevedzeri wavo amai Kamala Harris nguva shoma yekutsvaga rutsigiro. Vamwe vanoti kusamira zvakanaka kweupfumi ndiko kwakonzera. Vamwe vachitiwo America haisati yagadzirira kuti itungamirirwe nemudzimai. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vatimu Muringai.
Chakonzeresa kuti madhemokrati aviwe zvakaita so kune mafactors akati one day nokuti tinoziva kuti Mai Harris vanenge vanga vanonoka kupinda pamutambwa uyu nokuti tinoziva kuti vaTrump he has been in the political limelight for close to 14 years. Tinoziva kuti vakatanga nenyaya dzeapprentice paNBC vakatanga kuita zveku campaign for the Republican Party vachiswitcha mapart nokuti saka vanga vachizikanwa on a national scale. Apawo vaBiden vanga variwo mukuru weDemocratic Party kujudiciary uko for a very long time, ndofunga close to 40 something years. Saka ipapo dzadziri heavyweight dzega dzega.
Asi kusanyanyo zivikanwa kwavo kumashure uku kunopinda papi?
Mai Harris ndofunga kusazivikanwa kwavo nekubva kucalifornia kunobhilivha kunzi kunogarayo vanhu vanenge vane maonero echiliberal ari extreme. Ndozvinenge zvakaita kuti vadyiwe netime yekukampena. Chimwe futi chinokwanisa kunge chiripo ndechekuti vanga vari munhu wechidzimai. Tinoziva kuti madzimai munomu nyangwe zvavo vachiva ma leaders mumabasa akawanda madhokotera nemaCEO zvakadaro vanhu vazhinji vanenge vachiri nekaconservative outlook kekuti murume ndiye anofanira kutungamira uye kuita nyika inenge America ine varume vakawanda tikatarisa masouthern states vanonga vachiendrana nezvinoendrana nebhaibheri vanofunga kuti murume ndiye the head of the household. Saka ichocho pangwa ndochimwe chikonzero.
Ndange ndichitaura nevamwe vari kuti vatotarisira kumberi uko 2028 munoona zvizoperawo sei kwataakuenda uko?
2028 maonero angu ndeyekuti panenge pane mabhiza akati one day Democratic Party. Kuna na Gavin Newsom, governor wa California, Ivo Mai Harris pachao, governor Andy Bashir wa Kentucky, Mai Val Demings wa Florida. Ni wakati one day tukona unge Michelle Obama anengacha ange achitarisa kuti zvinomira sei. Duma onirangu.
Kukumberi koko, chamuno funga kutichino gona kuzobatsira ma Democrats kutuwa dzoke panyanga chii.
Kudzoka, kungangwe ita ma Democrats. Ndekwe kusia nane nyaya zevanu, vano ita shuchingo chaniji, ni transgender. Nyaya iyo inengi ya wadu ni zirabasi. Nukuti chino zia kuti janambu tawarapaya kuti America is still a conservative country. Nyangwe vachi supporta ma rights evamwe ma groups avadi kuti zvive izvo the main thing. Tinoona kuti nyaya yekuita transgender yanga yanetsa muno muOhio mandinogara izvozvo zvinhu zvakadyisa. Senator anga ari mu Senate for 31 years vaSherrod Brown muno muOhio, nyaya iyoyo yakavadyisa nekuti vanhu vazhinji vanga vasingade kuti vana vavo va compete ni vanhu vanenge vachinjwa nature yavo yavanga vazvarwa nayo.
Avo vange vari vanongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano Reconcerned Citizens Zimbabwe vatimu Muringai vange vari parunare kuOhio neStudio 7. Madzimai ekumaruwa ave kupinda munyaya dzekuchera zvicherwa izvo zvainge zvisingatenderwi kuitwa makore akare nekuda kwedzimwe tsika nemagariro evanhu. Nunurai Jena anoti panyaya iyi zvizere.
Nyaya yekuti madzimai anotevera chimwe chikonzero chaipiwa kuti vasabvumidzwe kupinda mumigodhi. Madzimai ainzi akachera chicherwa chaibva chashayikwa panzvimbo yacho. Mumwe mudzimai ane kambani yake inochera goridhe kukadoma muzvari chiedza vambe anoti achiri kurwisana netsika iyi.
Saka achiri pane nhau yeawareness kuti vanhu vazive vakawanda vakwanisa kudi kugamuchira bhikozi tikatotarisa mune mamwe mamainzi ekuti vanhukadzi vakabvumidzwa kushandapo nekuda kwematraditional beliefs ekuti hanzi madzimai anotevera akapinda pasi mugodhi unooma. That is the belief.
Muzvari vambe anoti vanhu vanofanirwa kunzwisisa kuti migodhi yave kucherwa nemichina.
Asi zvino vamwe vanhu vakutozviaccepta kusozovadaiwa vanhukadzi vanogona kutoshanda because pane mamachines ekuti basa rinoreruka. Munhu anyone can operate those machines.
Mumwe mudzimai wechidiki ari kuita zvidzidzo zvekuongorora zvicherwa kana kuti metallurgical assaying paKwekwe Technical College muzvare Mashia Shumba anoti madzimai anofanirwa kupinda mubasa iri vakawanda sezvo mukana wavhurwa.
Takatambira 50-50 tikatoda maikora aivhanakumainyemukenosoaichomirovanotonzo.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai anochera zvicherwa rekasange vakavengwa chiundura ati ari kufara kuti madzimai ave kuitawo mabasa aya.
Asi tikazvitarisa mwanasikana wanasi ane ushingi basa remugodhi rainzinde revanhu vedurume. Asi iko zvino tinoona vanasikana aiwa vachiriitawo chaizvo vachikwikwidzana nevanakomana.
Asi vachiundura vati vanotanga vaenda kumadzimambo nemasadunhu enzvimbo dzavanenge vachida kuchera zvicherwa setsika kuti migodhi yavanenge vave kuchera isadhirike.
Tichipinda munzvimbo dzatee tichiti tiri kuda kuti tinoshanda hatingopindi nekutanga kushanda. Tinotanga taenda kunoonana neyavanoti traditional leadership kunotungamira munharaunda munzvimbo tosvipo zvisuma tazvisuma tatenderwa tapiwa miko tochikwanisa kuti tingashanda.
Mambongezi vapita pasipamire vanoti zvicherwa zvinenge zviri panzvimbo dzinoereswa ndizvo zvainge zvisingatenderwe kuti madzimai anenge achitevera achere.
Kuti madzimai vanhu vanoenda kunguva yawira aitinosvi but munhu akadero achiva nzvimbo dzine uyereso anenge asingatendeki kutazvii saka akasvika ipapo anenge avhiringidza mukoe.
Mambongezi vanoti zvimwe zvechivanhu zvaiyereswa zvafumurwa zvopakuti madzimai angoshanda hawo.
Inyaya yekuti zvinhu zvaita kuti nzvimbo iyoyo here zvakadhiti zvakavhiringidzwa nekuti chinhu kuti chiyere chitange chinhu chinoyereswa nevaridzi vacho ndimunodo chikoshesa chakadii achifanira kuda apa tifanira kukroza tifanira ita zvinobva zvatanga kushanda zvizvi nekuti zvinhu zvinechekuta nemumweya yenyika ino
mukuru mubazi rezvicherwa mudunhu remashonaland west vaEdmund Rwambiwa vanoti vanoedza nepavanogona kuwanisa marezinesi madzimai anenge awana nzvimbo yekuchera zvicherwa gurukota redunhu remashonaland west amai Marian Chombo vanoti madzimai anofanirwa kutora mukana wavakapiwa nehurumende wekupinda munyaya dzekuchera zvicherwa vasingatye
nekuti ikazviti zviri kunzi dati eti haimaini handi ndevarume end yeti iye zvino mukaenda tikuona vakadzi vakawanda who are making a live from mining so ndafara kuti the girl child is also benefiting is
pavashandi zvuru mazana mashanu nemakumi matatu nevashanu kana kuti 535,000 vanoita zvekukurokoza kana kuti artisanal miners zvikamu gumi kubva muzana madzimai hurumende iri kukurudzira vanhu vari kuchera zvicherwa zvisiri pamutemo kuti vanyorese nzvimbo kuti vasadzingwe Zimbabwe handiyo yega nyika ine tsika iyi kukinya verudzi rwechiluya havabvumirewo madzimai achiri kutevera kuenda pedyo nemugodhi vanenge vasatevere vanogona kuenda havo pedyo nemugodhi asi vasingatenderwe kushandapo asi kune dzimwe nyika dzakaita seIndia madzimai aipinda mumigodhi akazorambidzwa kuita izvi nevachena veBritain vainge vapamba nyika iyi ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena
Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chetinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 Masvondo Ese asi nhasi muchachipiwa neni Evans Zininga. Ndinokuchingamidzai kuchirongwa chemadzimai cheWomen's Forum chamunosipiwa naMarvelous Mhlanganya uye svondo rega rega nhasi muri kuchipiwa neni Evans Zininga. Tine hurukuro naamai Shalin cheKenya avo vanotungamira sangano Restand Foundation Trust. Regai tiende kwavari tinzwe zvirongwa zvavari kuita. Zvinobatsira vanasikana mazuva ano.
Okay, maita basa vaziningi. Mazuva apera aya takaita documentary iro rinonzi documentary filmmaking a training bootcamp iyo yaitwa kuchino University of Technology. Uko takaunza mukomana ane mukurumbira wekuita mafirimu akabva kuKenya. Neiyo program yainge iri intercultural engagement izvo zvinosanganisira macultures anenge akasiyana. And for this instance, culture in Zimbabwe, the culture in yekunze kwenyika achiuya kuzodzidzisa vana pachikoro asi documentary filmmaking iyi yakagadzira firimu rinonzi African Dream idzo dzinova nyaya dzevanasikana in pursuit of zvidzidzo zvavo ichirakidza machallenges avanofeisa and how they managed kukunda machallenges aya
mane nguva yakareba muchishanda munharaunda idzodzi dzine chekuita nemadzimai nevanasikana simba rekuramba muchikurudzira kubatsirwa kwavo iri munoriwana kupi
mumwe nemumwe ane zvinhu zvaanongofarira kuita izvo chinova chiti chipo chinenge chaiswa namwari mukati mako sometimes inenge ingoriwo passion for me passion yandinayo and zvinhu zvandinongofarirawo kuita saka zvinhu zvandangoramba ndichiita kusvikira handizivi kuti rini
vari kuwana rudzidziso kubva mufirimu ramakaburitsa rinotaridza kudzidziswa kwezvose zvaidzidziswa vanhu izvi ndevapi vamuri kunyanya kutarisira kuti vawane rubatsiro apa
vatiri kunyanyoda kuti vabatsirike number one ivo mastudents atikashanda nawo ekukati ekushino university avo vakaona ruzivo ranga vasina mukunzwisisa magender issues aripo munyika saka vakava in touch necommunity yavo vakakwanisa kunzwisisa mukutsvaga kwavaita vanhu vavaiinterviewa nenyaya dzavaitsvaga macommunities vakakwanisa kuva neruzivo rwakanyanya ranga vasina mumaissues ano affecta vanasikana in pursuit of the education. Apo papa ni vakomana zvisine vasikana. Saka vakomana vakatodzidzawo zvakawanda issues of gender ni education.
Ndingadawo kutarisa kuti sangano renyu munoshanda zvakanyanya nenyika dzekunze kusanganisira America. America yakabva kusarudzo mazuva apera iwayaya yakaona president vatsva vachauya kutanga kwegore vaDonald Trump. Munoonawo here sekuti kuchinjwa kwehurumende kana kupinda kwemutungamiri mutsva weAmerica kungashandure mashandiro amunoita?
Firstly, ndinongoti makorokoto kune America nemaelections avaita. Panopinda mutungamiri munyowani, anopinda nemafungiro ake. Vakabuda vanobuda outcoming president angwani mafungiro avo. Avo vari kupindawo vane mafungiro avo, and foreign policy yavo on African issues inenge yakasiyana. Saka mazivira atinoita ndeyekuti mutungamiri wedu munyowani wekuamerica, foreign policy yake tinonzwisota ndokuti America iite great again, which is very good. Asi hatisati taziva kuti maengagements ari mutually beneficial pamacountries ari kunze ake taseseafrica anenge akamira sei. Saka tizive izvezvi kuti tinenge takamira sei marelationships edu.
Shoko ramungasiyire mwanasikana, hatingaregi muchingoenda musina chamunomusiyira nhasi.
Mwanasikana, tiri kungoti mazuva ano tiri kufamba nemantra yekuti education is key. Saka tiri kuti mwanasikana ngaadzidze, mwanasikana ngaaende kuchikoro adzidze abatsirikane akunde nhamo dziri mumhuri make. Education ndiyo yega inokwanisa kuti abudirire.
Tinokutendai mai Chekenya nenguva yamatipa. Vateereri nemiwo tinokutendai kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare svondo rinouya tichikupaizve chimwe chirongwa chemadzimai. Ndini Ivans Zininga, ndiri muWashington DC. Iko zvino tokupai chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekusarudzwa kwevaimbo wemutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuti vange vari mutungamiri wenyika wechimakumi mana nenomwe, kana kuti 47th president. Uye zviri kutarisirwa nevana veZimbabwe zvikuru vari kubato rezano PF vari kuti ngavabva vagadzirisa nyaya yekudyidzana kweAmerica neZimbabwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nhengo yezano PF vaKennedy Mandaza. Tinogamuchirai nemufaro vaMandaza muchirongwa chedu.
Zvakanaka vaJonga, makadiiwo imi?
Aiwa, kunotere vapenyu. Nhasi tati tinzwawo maonero amuri kuita kusarudzwa kwakaitwa mutungamiri weAmerica anenge ave wechimakumi mana nenomwe, kana kuti 47th president vaDonald Trump.
Isu tinongoti sarudzo dzekuAmerica dziri kuratidza kuti dzakafamba nenzira yaitarisirwa nevagari veAmerica. Isu tinotambira zvinobuda kubva musarudzo idzodzo, nekuti zvinenge zviri zvido zvavo ivo vagari vemaAmerica kuti vaTrump vatungamirire. Asi iwo isusuwo tinovakorokotedzawo vaTrump ivavo, tichitarisa kuti tichashanda navo zvakanaka, tichisumudzira nyika yedu, uyezve tichiumba ukama hwedu kuti hunge hwakanaka pakati peAmerica neZimbabwe. Kudyidzana kunofanirwa kunge kuripo sevanhu vaakugara munyika imwe chete. Zvinoreva kuti izvoni tinofanirwa kunge tichitaurirana, tichidyidzana mune zvakanaka. Saka tinofadzwa nekuti sarudzo idzodzo dzafamba nenzira dzakarurama.
Tiri kuona vakawanda vari kupembera nekukunda kwakaita vaTrump. Vari kuti chinhu chikuru chinofanira kuitwa navaTrump chekutanga kubvisa zvirango zvavari kuti zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica. Munoona paine zvingaitwa here? Uye America yagara inobuda pachena kuti Zimbabwe haisi pazvirango, asi vanhu vane zvavari kuita ndo vari pazvirango.
Aiwa, isu tinoziva kuti vaTrump havasike kutanga kunge vachitungamirira America. Saka nyaya yema sanctions inyaya ya wanoziwa. Inyaya ya wasina kugadzirisa nguva ya wakangalaripo. Saka isu se Zimbabwe se msangano weza nupia uzakari. Tichanguramba tichikurudzira wa Donald Trump kuti iwo ne hurumende yavo. Vabzise izo zvirango zvakasara. Zvavanoti zviripo pamwe chete nezidera ichiripo kuti ibve vanhu vawane kusununguka pasave paine chipomerwa chinonzi Zimbabwe yatadza kubudirira nepamusana pezvirango zviri kuAmerica. Saka sekuziva kwenyu nevateereri kuti Zimbabwe ine chirongwa cheengagement nereengagement ichitiyo hatina watinovenga tinoda vanhu vese. Saka tichangoramba tichingotaura navo vaTrump. Chikuru chatiri kuda ndechekuti dai kwanga kwabviswa zvirango izvozvo nyangwe zviri pane ivavo vashoma vasara pamwe chete nezidhera yabviswa pane zvachose tiwane kudyidzana nekufambidzana nekutaudzana zvisinai anoti koiwe nai waramba wakaisirei izvi.
Asika Amerika iri kuti zvirango zviri kutaisa Zimbabwe kubudirira huori nekutonga nedemo.
Ndoo matauriro avo avanoita ivo veAmerica. Ndosaka ndati inini kana Amerika ine chokwadi chokuti huori nekutadza kutonga kuri kuitwa muZimbabwe ndo zviri kukonzera kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka. Ngavangobvisa izvozvo zvirango zvishoma zvasara pamwe chete nezidhera. Tigoshayawo chatinopomera kuti Amerika yakaita. Hongu huori huripo asi isusu tichishanda nekupedza huori nekurwisana nawo ivo ngavabvisewo masanction pasave chipomerwa chinopomerwa ivo vaAmerica.
Kwauyawo nyaya yehondo dzakaita sehondo yeIsrael neHamas, kwoitawo hondo yeUkraine neRussia nezvimwe zvezvinhu zvatiri kuonawo vamwe vari muZANU PF vari kukurudzira kuti dai vaTrump vagadzirisa nyaya dzehondo idzodzo. Munoonawo here yatingati muchirungu foreign policy yavaTrump ichibatawo nyaya yekugadzirisa idzo hondo idzi?
Hakuna ichikuru chingangochinja nekuti dai paine zvinochinja dai vakazvigadzirisa kare pavakambopinda paye. Asi kurudziro yedu ndeyekuti nyika dzinofanirwa kugara dzichidyidzana dzine runyararo. Saka chikumbiro chokuti dai vaTrump vatarisa vakwanisa kutarisa foreign policy yavo vaita kuti pave nekugadzikana munyika yeIsrael neIran nedzimwe dzavakabavakidzana nadzo pamwe chete nezviri kuitika pakati peRussia neUkraine.
Aiwa tinotenda zvikuru vamandaza muwane zuva rakanaka.
Maita basi.
Manga makateerera kunhengo yebato reZANU PF vaKennedy Mandaza muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemu Faro, ndini wenyu, Jonga Kandemiri, West Studio 7, ndiri mu Washington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Munau dzemitambo. Anoita zvemitambo yekusetsa vanhu, Defeat Shumba, anobuda pamadande mutande eFacebook, Instagram, TikTok, uye anodaidzwawo kuzotandadza vanhu pamichato, anoti akangotanga achiita zvekungoita mitambo pasina tarisiro yekuva nemukurumbira, asi izvi zvashanduka sezvo zvave kutomuraramisa. Ngatinzwei Defeat achitsanangura.
Yes, the respect that comes in kunzi mukoma Defeat, you know, you remind me ku church kwedu kuya kana mukoma na akurisa everyone anenge akuti mukoma ningi. So thank you so much for having me. I'm so excited to be here.
Saka mukoma Defeat irire kuti Defeat iri ndo zita chairo chairo here.
Yeah, sera munonzi Defeat Shumba. Ndakazvarwa kugokwe tikazongouyawo kuHarare nekuda kwebasa tisakati chipinda maHarare unongozvinzwa kuti Harare ine kakunhuwirira vachitizo. Ndinoita kunge ndiri kuparidza here there because ndakakura ndiri muchechi vabereki vangu vese baba namai vaiva vafundisi kuchechi inonzi Zayoja. So ndakakurira muchechi, so all I know is church.
Makatanga riini kuita matambiro amunoitai?
So zvekutaura ndichisetsa vanhu pasocial media, that's me generally, those are the tori. So uka spend the day with me you realize this guy anakirwa because indona ndiro chero ndiri wanika ine anomodi my friend udega ndiri wanzo ndokona kutaura zvima statements zvangu kana ungofunga zvima statements ndoita kujamba pamberi wauri my way ndichizeka because ndiri nanakirwa like
ve mhuri vanoti ine basa renyu ramunoita.
I thank God because I have the best family. Yo, Family yangu mawani ndio inotoni support. If you check recently I have a video that ndakaita ndichiti kuna mama wangu, so I was with my mom, ndichivati mama ndiroda kutanga kugezisai ndichidzidzira hanimoda ndinde ku UK ndichidzidzira kuzonogesa chembere mani muri chembere. You know, something like that. And I have three sisters, so we are 10 in my family. All of them, they celebrate me. And ndo vanotanga kuti ndiza pa pandakagadzikwa.
Ko muchaunga muri kutambirika osei?
Ndinda kutenda nyasha dzamwari pa upenyu hwangu mukoma Evans, because ndazvingazvifungire kuti ndichazongoputika kudaro. But to my surprise, I post a video randomly. It gets 1,000,000 views. It gets 500,000 views. It gets 5,000, 10,000, 40,000. The highest I was checking, one of my videos has 50,000 likes. Vanwari kuritambira zvakanyanyisa. And even if you check rate kukwira kuriita mafollowers angu, I remember in a space of 2 weeks ku Facebook, ndaka move with about 20,000 followers in 2 weeks time. Ku TikTok, in a week or 2 weeks, I can have 10,000 or 5,000 followers. And Instagram as well. Instagram, you know, dama salad. You know, tonga dama salad. Yazi, chiruku pizza, edo anaruku zitambira.
Saka iwe uri comedian here, uri chii chaisu iwe.
I've been telling people kuti Vic Shumba is not a comedian. Munga ndimisi panumira kana Slick Pasta, kana panumira Fred, kana panumira all these, vana mbuya Pia Sony, kana watu panumira na Mamavi. Those are real comedians. I'm not a comedian. Ndingoti muna notita zuma statements za gachi nakiro, and zuma statements wangu shodua univano, shunue. But mainly, Divi Chumba is an MC.
Total zira zipi kuenda kumberi.
Big events are coming. Big events, because ndiri MC. As long as ukabuka, as long as uka taura nenu sinduwe ku event kwako, I will definitely be there. As far as my jokes and nature per social media are concerned, I will give you that every day, because I have something crazy to say every day. And so every day I have something to post, chiri crazy. And let me tell you, I don't post those things with Museke. Zvese zvando posta because anifangu unakidza nyika yese. But umwe musi unoti wana wachako chinokunakidza, because I believe kuti that's a God given thing. So ndinotongonakidza.
Chisiro mashoko maviri kuvateereri nekuti unowanikwa kupi.
Chekutanga ndoda kutenda vatsigiri vangu, ndichiti rambai makangotsika ipapo pamakatsika. Let's follow. So Defeat Shumba on all my social media platforms. Defeat Shumba the MC on Facebook. Defeat Shumba. Kangoti Defeat Shumba chete unonduwana boza anifungu tukuna umwe Defeat Shumba mbori nembi. Ndini doga. Defeat Shumba spelled D-E-F-E-A-T. Shumba on TikTok, on Instagram, on Threads, on X, on Facebook. Defeat Shumba the MC at Defeat _ Shumba on Twitter. Ndo pamunogo na ontuwana. Rambai makatika ipapo, because muruku pisa. Vatereri wangu watsigi wangu. Ndo vaneyes. And the love that I receive from people is amazing. Thank you so much for loving me and supporting me. Thank you. Thank you. Thank you. Those are my last words.
Uyo ange are mutambi, munyori, anoita mitambo nekusetsa vanhu. Defeat Shumba. Achitaura are parunare kuharare ne Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vamwe vebato reDemocratic Party vonetsekana nekukundwa kwavakaitwa musarudzo. Mamwe madzimai ekumaruwa ave kupinda munyaya dzekuchera zvicherwa, izvo zvaisabvumidzwa kuita patsika dzemamwe marudzi. Tabata svika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 9 kuLwezi 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu namhlanje
sabona ukukhathwa kwefunding kuma programs athila we development Africa awe alokwenza le democracy le leadership improvement.
Vamelele abantu abaningi kubona ukuthi ozangena esikhundleni sikamongameli umnumzana Donald Trump weMelika uza kwenzelani ilizwe leZimbabwe.
Nabanye vezi zazithengele kakushashi nalala ibhabhata lakudala sizifikele ngalo ngobe lesikhiwa leli selikwanisa ngamathiwa phela abalemali zakhe.
Abalimi bathi kabasoze benelisa ukuthenga inhlanyelo ngenxa yentengo ephezulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Vamelele abantu abanengi ukubona ukuthi ozangena esikhundleni sikamongameli umnumzana Donald Trump weMelika uza kwenzelani ilizwe leZimbabwe. Kulabanye abathi uTrump lakho kwesula izijeziso zenotho ezethezwa inkokheli yebandla leZANU-PF labanye. Njalo kulabanye abathi akula nguquko eza kwenziwa nguTrump eZimbabwe. Gazange esule izijeziso ezethwesa inkokheli yebandla leZANU-PF. Kukhangelelwe ukuba uTrump lakho ukuphungula imali ayinika inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenza kuzwekazi leAfrika njengalokho akwenza esembusweni. Ukuhlaziyana ludaba sixoxa lomnumzana Fortune Mlalazi osekela ibandla lamaDemocrats.
Inkinga esilayo kakhulu eAfrika ukuthi asilabuthungamela ubuqotho emazweni amaningi. Lama processes ethu okuzibusa awahambi kahle. Yebo kambe bayakhala ngama issues anjenge interference ukuthi amazwe angaphesheya ikakhulukazi leAmerica liya interfere. Libe selizenza lokho abahlala bekuthi ngu-prefect. Ukungena kwamnumzana uTrump angiboni kungaba le effect kakhulu ngoba ngumuntu esesike sabalaye for iminyaka eyi-4 ngithi term as a president ngesikhathi sakhe there wasn't much in terms of ukuzama ukuqondisa izinto ezithile zona le Africa. In fact sabona ukukhathwa kwefunding kuma programs athila we development Africa awe alokwenza le democracy le leadership improvement. So ngibone ngani sizaqhubeka sisiya kulelo hlelo lokustopa ama programs especially ayiqalwe ngama Democrats especially ayiqalwe ngu President Obama in fact. So ngibone ngani kule uncertainty ethile ku sector ye civil society ebithola ifunding from ama American organizations kunye le USAID
kuyenza ukukhangela kuyo phambili kumele kwenzweni xa ukuthi vele eza kwenza konke.
Well, kulutshwa lokungenziwa ngaphandle kwe-lobbying ukuthi i-administration yakhe iwubhekisise isidingo sokuthi kuqhubeke nge-funding especially kuma-issues e-civil society lawo alokwenza nge-governance ayo azaba affected kakhulukazi. So, well, sikhemba ukubana kasoza atshintshe kangako kuma-diplomats abayiwa kade beqhuba lezinhlelo ngaphandle kwalokho ayikho into engenzakala bangakusebe stopa ifunding that's it akula into engenzakala.
Lo ngumnumzana Fortune Lalazi osekela ibandla lama Democrats obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Sixoxe njalo lo mnumzana Greta Svanda othakazelela ibandla lama Republicans.
Mina nxa ngibona uTrump ngendlela
abe kampena ngayo umuntu odingayo kakhulu ukuthi democracy ngabe iyakhula kumazwe wonke ehlokomisa futhi lodaba olokuhloniphana. So nxa sithi ngikhangele engibona sengathi mina angeke avale ifunding efana lale yama-civil societies apromota kakhulukazi inkululeko yabantu. Nxa sithi ngiyamuzwa kuma-campaigns akhe ngaphandle kokuthi nxa ezathi esephakathi njengoba nathi esephakathi engatshintsha, kodwa nxa ngimuzwa mina ngimuzwa engumuntu opromothayo uyakuzwisisa futhi ukuthi i-America futhi yiyo okumele ukuthi khona incedisane la lamazwe amaningi okungathiwa idemokhrasi kayikho khona, kodwa ufuna ukukwenza lokhu ngenhlonipho enkulu ukuthi lapho efika kuwe ufika kuwe akhulume lawe njengendoda yalapha ekhaya, hashi ukuthi abe sesithi yena hhayi mina ngiyisiqwanga yikho lapho ngifuna ukuthi wenze. So ke mina nxa esithi ngikhangele nxa engakulanda ngale ndlela akhuluma ngayo ukuthi uzohlonipha abantu, mbona sengathi mina bonke abantu azabalanda ngenhlonipho, ngibona sengathi khona kuzokuba le ntuthuko enkulu kakhulu.
Nxa engasakwenzanga khonokho kuye sibanda, nxa engakwenzanga kuyathiwa
nxa engasakwenzanga kusho ukuthi sokuyingozi-ke ekuphileni kwabantu, ngoba abantu kade bethembele kakhulu kuyona lingqwele. Nxa engasakwenzanga ngaleyo ndlela sithi i-America siphila yodwa, kodwa laye kuzampela nzima futhi ukuthi khona iMelika iphile iyodwa, ngoba iMelika ngeke iphile iyodwa, kubele ukuthi iphile ilabanye abantu. So nxa engasakwenzanga lokho hayi kusho ukuthi iMelika iza kuba lohlupho kakhulu, nomhlaba wonke ube lohlupho kakhulu.
Ye, abanye bayesaba vele ukuthi kuza qhumaquma inhlelo kumazigamule sibili kungasali lutho, kodwa ingakwenza sibili khonokho?
Angiboni ngaleyo ndlela, ikakhulukazi abantu abesaba kakhulu yilaba nabantu akade befuna ukuthi iMelika ngabe iyangenela kunhlelo zakwamanye amazwe ingahloniphi. Ye, ingahloniphi. Manje uTrump ubuya ngenhlonipho njalo ubuya ngeqiniso elokuthi hayi Dube into leyi ayilunganga ndoda oyenzayo, kodwa isiza ngenhlonipho. Now ama-organizations amaningi kasebenzi ngokuhlonipha, asebenza ngobudlwangudlwangu ngoba efuna imali kuphela, okuyinto engalunganga kakhulu leyo. Sithi ngubhekile kakhulu uTrump ngumbona ezatshintsha kakhulu, ikakhulukazi kulezi nhlangano ezifuna ukusebenza ngobudlwangudlwangu ezifisa ukuthi ngabe lapho ezisebenzela khona akula lokhu zina akula kuthula. Ye, kuza kuba nzima sibili kuzo lezo nhlanganiso, kodwa leziyana inhlanganiso ezihloniphayo ezisebenza kahle, hayi ngibona sengathi mina ngeke amise ukuthi khona izihlanganiso lezo zibe funded.
Umnumzana Greta Sibanda uthakazelela ibandla lama-Republicans eleMelika, ubexoxa elo Gibbs Dube we-Studio 7 ekoBulawayo.
Linjani balaleli bomsakazo we-Studio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel e-VOA Ndebele. Ngena khona manje ku-VOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma-WhatsApp groups e-VOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga i-VOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Abantu abanengi abavotele ibandla lama-Democrats eMelika balokhe belesithuli futhi bezivuza ukuthi kuyini okwenze ibandla labo lanqotshwa kakubi kukhetho olwenziwe ngeviki ephelileyo. Obemelele libandla kukhetho lukamongameli unkosikazi Kamala Harris unqotshwe ngumnumzana Donald Trump, yena ozangena esikhundleni ngoZibandlela. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo e Studio 7 uxoxele esizalwane seZimbabwe esihlala eMelika esesihlala eMelika umnumzana Tim Moringai.
Ukudliwa kwama-democrats, I think ube kulama factors amaningi ngoba i-message yabo I think was very good for the population labantu abaningi, but ukuthi ukukhuluma kwabo lokuchasisa kwabo izinto zona lezo I think were lost in the sauce. Ngoba siyakwazi ukuthi ukutshintsha okwayenzwa khona from umnumzana Biden to unkosazakazi Harris, abaningi were not really happy with it within the Democratic Party. So khonoko ngantho akwabula sokufaka ama group amaningi khonapho ngoba siyakwazi ukuthi ama Democrats lawo they have ama factions, i progressives, ama liberals, labanye ama centrists. So ama progressives labanye abanye I don't think they were happy ngokufaka unkosazana Harris in the race ngoba bebefuna ukuthi kube lokuyi primary nje okungenza ngantho akulokhetho leveza ukuthi umbani who is the strongest horse to replace unomzana Biden. So khonoko I attribute it as one of the loss making decisions.
Kulabanye abathe ukunqotshwa kuka Kamala Harris kuveza sobala ukuthi elemelika galimfuni umongameli ongumuntu wesifazana. Nanku sesike sabona njalo kunqotshwa unkosikazi Hillary Clinton laye enqotshwa ngoDonald Trump.
Khonopho I don't think that is iqiniso ngoba mina mbona ngathiwa umama uHarris abantu bebengamazi kakhulu. She was a senator and attorney general eCalifornia, but ukuthi abakwazi nationally akulabantu ababemazi. And why vela from the west coast abacabanga khona ukuthi they are from the far left of the party. Ngawuthwa why vela in the midwest beni wise abale chance, but I mbona ngathiwa first it's about gender and okunye it's about the region where she came from. Ngathiwa why vela in one of the midwest or rust belt, hayi mina bembona ngathiwa why is abale le chance yokunqoba. Umuntu engimkhakelayo for that situation ngumama uVal Demings lowana owayengu-impeachment manager for Trump first case.
Kukhetho lukamongameli ngo-2028 ngobani obona behamba phambili abangakhethwa ukuncintisa kulesi sikhundla?
Mbona mina uPut Buttigieg, uGavin Newsom, umama uVal Demings engimkhulumele earlier, laye umama uHarris uyabe sephendukile, uMichelle Obama, labanye abanjengo-Andy Bashir, uGovernor weKentucky, uGovernor weNorth Carolina uRoy Cooper. Yeah, ngantwa ngabaningi embabonayo bengama front runners owakathesa. So siyabe sesibona lathi ukuthi bazabuya la wapha amacebo to help them increase their chances to be elected. Ngoba sesikwazi ukuthi this is the last time uDonald Trump can run for the presidency. Next time uyabe senika laye omunye ichance yokuthi angene.
Umnumzana Tim Moringai yisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Ubexoxa noNtukamili Nkomo we Studio 7.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampala kuwembula.
Kweze maphandleni, abalimi eNyamandlovu leTsholotsho esabelene samathebelele North bathi ibiza imali ephezulu lonyaka inhlanyelo yomumbu njalo kabasoze benelisa ukulima kuhle ngenxa yokucaka kwenkomo lamadonki kanye lendlala enkulu ababhekane layo. Ungqwele Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Bayakhala abalimi abathi inhlanyelo kayithengeki lonyaka. Inhlanyelo yomumbu isilinganiso samakilograms alichumi ayithengwa phose ngamachumi amathathu amadola eMelika, $27 nyakenye, isibiza amadola ngamachumi amane, $40. Abalimi abaningi bathi kabasoze benelise ukuyithenga ngenxa yokukhuphuka kwentengo yayo lonyaka. isaka lenhlanyelo yomumbu eliyisilinganiso sama-kilograms angamachumi amabili lanhlanu lithengiswa phose ngekhulu lamadola $99, kuthi eliyisilinganiso sama-kilograms amahlanu lona libiza amadola afika phose amachumi amabili $18. Omunye wabakhala ngentengo ephezulu umnumzana Abraham Dlovu.
Ayibe wayehlalele iphezulu kakhulu iyadura ikhalelayo yokuthi abantu vele bagalile endlaleni, so ukuthi aphinde athi inhlanyelo futhi kuba yinto enzima kakhulu kumlimi.
Uyakhala lo mnumzana Phathisa Dlamini.
Iyadura iyasibulala. Asilalo njengoba singasebenzi, so kodwa-ke njengoba sokulinywa so bazakhweza futhi.
Unkosikazi Tryphene Sibanda olima eseCharlotte uthi ikhuphuke kakhulu intengo yenhlanyelo.
Yabona inhlanyelo into eyenzakalayo ukuthi uyawufuna inini, so vele nxa ingaba njengayona le kubo 38, 39 yabidura at least iye singabe kubo 30 ngoba ngathethi nxa uyithenga ngale price, which means the next 6 times zasesithengiwes.
Unkosikazi Simiso Ndlovu oweyinsiza Village 1B uthi uzalinda uncedwa nguhulumende lonyaka olohlelo lwe-Presidential Agricultural Input Scheme. Isakhamuzi seCholocho umnumzana Mthulisi Khuphe uthi kasoze enelise ukuthenga inhlanyelo lonyaka ngoba iyadula.
Ifeza sihlulayo kakhulukazi njengoba la kube yindlalo engaka asazi ukuba imali zakhona zizayaneliseka ukuthi sithole leyo nhlanyelo ngentengo yayo ukuthi indawo iyabibiza.
Kulabanye abathi bazakuya koBulawayo emkambo weShashi lapho abazathenga khona umumbu wokugayisa bewuhlanyele emasimini. Igogoko lomumbu emkambo lo lithengiswa ngamadola eMelika esitshiyangalombili $8. Isakhamuzi seyinsuza unkosikazi nomakhosazana Ncube uthi kungcono bethenge umumbu lo kulokuzama ukudinga imali yokuthenga inhlanyelo ehloliweyo.
Singabanye vele sizazithengele kakushashi nalala sibili ibhabhata lakudala siziphilele ngalo ngoba lesikhiwa leli selikwanisa ngamakhiwa phela bale mali zabo. Thina semakhaya sakikwanisa, so kuzithengela ibhakade lamkoshashe nhlanhle lenkenya izimile emasini kungcono kakhulu. Akungcono kakhulu inhlanyelo vele asikwanisa.
Umnumzana Mthokozisi Dlamini ofundisa ezokulima ekolitshini leLupane State University uthi akumangalisi ukukhuphuka kwentengo yenhlanyelo yomumbu lamabele.
Kungani khona inhlanyelo vele iyakhwela ngeminyaka ngeminyaka kusiya ukuthi abalima inhlanyelo bayilime ngemalini ngoba kukhuphuka konke ama-fertilizer abawasebenzisayo lamanzi, cost of amanzi kuhle lokhuyana.
Abenhlanganiso ezabalimi labo bethuswa ikukhuphuka kwentengo yenhlanyelo lonyaka. Umgcini sihlalo weZimbabwe Farmers Union esabelweni seMathebeleland North umnumzana Busani Khumalo uthi abalimi abaningi kabasoze benelise ukulima ngenxa yentengo yenhlanyelo ephezulu.
Kuzabulala isivuno lanxa abafisa abalimi befisa bethenjiswa ukuthi lezulu lizabe kuna kahle, kodwa abalimi abaningi soze izifiso zabo zaphelela emoyeni ngoba bengalakho kokuhlanyela. All the abantu bazagcina sebesiya ekuthini sibuyele kokwenzelo, sizilimele ubhabhadla lethu.
UDlamini uphinde wathi kuzaba nzima kubalimi lonyaka ngoba inkomo ziyacuba ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi okubangelwa isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Baningi asebekhangelele ukuba bazathola usizo lukahulumende phansi kohlelo lwefumbuza intwasa input scheme lezinye. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingunwele Dube.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Teresa Dangwa olwela amalungelo abesifazana njalo engumfundisi. Sicubungula ukuthi impumela yokhetho lweMelika ithinta njani abesifazana.
sibonile abantu bevota befuna ukuthi uKamala Harris ewine, abanye befuna uTrump awine. But ekuhambisana khonoko ukuvota khonoko abantu bavote kule peace. Ibe lama results sephumile akula muntu ongene ema street nye siyachaya izinto kumbe bangumsindo kumbe bechayana phandle ama neighbors ami ngabo ba support aba different from me but awukuboni ukuthi asoze sikhulumisane yisekwenzekele sikwenzekele sesikhangela phambili into engifuna ukuthi isizwisise thina especially thina besifazana ukuthi singakhangela ukulwisa na kuka Trump lo Kamala Harris sibonile lathi ukuthi how saba encouraged ukuthi how even thina abasifazana lathi kumele ngadim our light, we should brighten our lights as bright as they can be and go as far as lapho singakwanisi lapho esifuna ukuhamba khona. Singakhangela ukuthi asilobe sivunyele lokho sisivunyela lokuyani, hayi ukuqhubeka phambili ukuba the best that you can be kuyavunyelwa and akula nkinga. And ngiyathaba nje ukuthi ngibonile ukuthi even though ikungena umongameli owesifazane kodwa khona phela ku-house lokusenethi emparlamenti yalapha kule bafazi abakhona labo esizakhangelela labo ukuthi labo bazamelela izinto zabafazi. But one thing that engikuchazayo lakho ukuthi even though kulaba khona abesifazana abangasoma Republican labo even bonke even abafazi abangama-Republican bayabe benikwa labo ithuba ku-parliament khonapho bayabe benikwa labo ithuba lokukhuluma ukuthi ukunqakula ama-policies akhulunywa ngawo lawo ukuthi bezwakale lawo bekhuluma bengayisali ukuthi bengakhuluma into engayisiyo engxenye umongameli uza kuthi hayi bayanika isikhathi esifanana lesikhathi esinikwa amadoda. Yiyo into ekuthi engichazayo yona leyo ukuthi hayi noma abantu abantu bengacabanga ukuthi ngoba asila muntu wesifazana editop kusho ukuthi ilungelo lethu kasoze libonakali, hayi kasoqiniso lona lethu ilungelo lethu lokhu khona. Ngifuna futhi ukuthi ngithi kubanye nxa whatever you were doing before ama election nxa usenza umsebenzi wakho la yena, keep doing umsebenzi wakho, always work as unto the Lord, not ukwenzela ukuthi ngoba nxa sekungulo umongameli mina sengenza so, nxa ngoba owamukawinanga sengenza so, hayi continue being yourself. Abafazi, we have a responsibility in our communities. Kasiyenzeni lokho esimele sikuyenze in our communities. Kungelandaba lokuthi ngubani ongumongameli. Thina in our own communities singabamongameli bonaba e-community yethu. Kasincedisane nanini, kasisupportane nanini, and ngiyabonga kakhulu again ngethuba lokukhuluma. Amen.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Theresa Dangwa olwela amalungelo abesifazana njalo engumfundisi. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga ngokusipha uhlelo lwabesifazane. Sokuyisikhathi sezomculo kusigaba sabaculi bethu, ake sizwe uNtungameli Nkomo esethulela lolu daba.
Ngikuleni ngolipsi ngidawuka eplantred esigabeni sasempoweni umakuleti. Ngiqala umculo last year okusho ukuthi sengilo mnyaka olezinyanga ngikuleni njima.
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangathanda ukuthenga umculo wami ngitholakala kulezi nombolo 0027 7794 1176. Ilizwe engikilo ngokuhlala ngiseBotswana.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Kubalandeli bami ngithanda ukubona ukumalani lapho kunzima khona lalapho kulula khona. Sengani inkosi ngalibusisa, lingadinwa kwelikwenzayo. Ngiyabonga.
Kanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Bamelele abantu abaningi kubona ukuthi ozangena esikhundleni sikamongameli umnumzana Donald Trump weMelika uzakwenzelani ilizwe leZimbabwe. Abalimi bathi kabasoze benelise ukuthenga inhlanyelo ngenxa yentengo ephezulu. Olivalelisayo ngudaba kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.